manera kana kamuri ye Zimbabwe ino studio 7
tichipepenyura tiri mu Washington DC lingali chona njani Zimbabwe omuhle le yi studio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe
sisakaza sise Washington DC
manera kana ka vatereri tinosangana manero anhasi uri musi wesvondo zvita 17 2017.
Makateerera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa ni studio 7 iri muWashington DC.
Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Tanonoka Wande, ndiri muWashington DC.
Ini ndini Evans Zininga, ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Vanhu vakawanda
nekuti tiri kuti takarima gorosi munonyika medu muno muZimbabwe. Patozo nova chingwa chavo chakwira. Komandi agriculture iri kuti yakava success. Yakava success kuti budget here. Kana kuti vanhu vakusabotage wa new system. Kuti iyo new system yacho kuti haizotora election, but tokona kuti kusabotage. Kwai zvinhu zvabva zvangokwira.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwakaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yava Emerson Mnangagwa iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzano zano ndiyo ichiri kutonga yemanje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa dzandiwo civilian authority akari masoja asi masoja avatungangotiriyo zano vanhu ngavazoti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara wakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinesi tiite mabhizinesi tichibudirira basa rokuvhotera nemc.
MDC inotungamirwa navamogen tsvangirai yoyambira veruzhinji zvavanofanirwa kuita.
Iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunza tuza ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemhi vachadhiliwa navo asi gwindo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota purezidendi Emerson Mnangagwa.
Sezvo tichitema tisina divi reratinorerekera, nhasi tinokupaiwo zvinofungwa nezano PF.
Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichibva kuno kustudio 7 iri muWashington DC. Vanhu vakawanda mudunhu reMashonaland West pamwe nedzimwe nzvimbo munyika yose vanoti havasi kufara nokukwidzwa kwemitengo yechingwa vachiti maitiro akadai anopesana nechinangwa chehurumende chokudzikiswa kwemitengo yezvinhu muzvitoro. Adha Chigoriwa anotipa nyaya inotevera.
Nezuro vanhu vakawanda vakashamiswa apo vakaenda kunotenga chingwa vakawana chingwa ichi chakwira mutengo. Chingwa icho chaisimbotengwa nemari inoita masenzi makumi mapfumbamwe chave kuita dhora rimwe chete, ukuwo chaimboita dhora rimwe chete chave kuita dhora rimwe chete nemasenzi gumi. Kukwira mutengo kwechingwa kunotevera kukwira kwezvinhu zvakawanda zvinoraramisa vanhu zvakaita semukaka, mafuta ekubikisa, furawo yekubikisa chingwa pamwe nenyama. Mumwe mugaro wemuchinhoi vaDenver Chimuka varoti vari kushamiswa nekukwira kwechingwa apo nyika yakakohwa chibage negorosi rakawanda gore rino. Vachimuka vanoti kukwira mitengo kwezvinhu hakuzi kwechokwadi asi vanhu vari kuda kusvibisa zita rehurumende.
Zvinotoshamisa nekuti tiri kuti takarima gorosi muno munyika medu muno muZimbabwe. Patozo nova chingwa chavudzi chakwira. Komandi agriculture iri kuti yakava success. Yakava success kuchiba budget here kana kuti vanhu vakusabotage wa new system. Kuti iyo new system yacho kuti haizotora election, but tokona kuti kusabotage. Kwai zvinhu zvabva zvangokwira.
Mumwe mutengi asina kufara nekukwidzwa mutengo kwechingwa vaDarlington Manyevere vanoti kukwira mutengo kwechingwa hakuna kunaka sezvo vanhu vakawanda vanodya chingwa mazuva ose.
Kukwira kwechingwa ndokuti vanga vazvudzuzeve zvatokwira nekuti chingwa ndochinodyiwa nemunhu wese everyday. Kangwana chakwira nemari achakwira nayo tokona kuti onge mari shoma yedu 10 cents but mari yakawanda 10 cents yatokwira nayo.
Vama nyewele wano tava wane hurumende ichikwanisa kugadzirisa nyaya yekukwira kwezvinhu sezvo zviri kutangira pamafuta ekufambisa kana kuti fuel. Vama nyewele wano kuti hurumende iripo haikwanise kugadzirisa nyaya dzeupfumi hwenyika nekuti havana pfungwa itsva dzekuvandudza upfumi.
Ne mashoko akati ndinga katowana president kuti zvinhu zvisakwire. Iwo handone pane chavanokwanisa kuzvimisa nazvo because zvacho zviri kubvira pafio those vese vachakwidza zvinhu vanongotaura nyaya yefio saka ndione president vanongotaura nongwanisa kumisa nazvo zvinhu zvaramba zvitokwira senyika yedu ndikunatsoona nyika yedu so haina mamwe hapana zvinyuwani zviripo saka zvinhu zvinotokwira hapana maidea hapana maidea zvimanyuwani aripo kungotaurawo zvekuti munhu ari kutaura papabhuri kuti zvinhu hazvifanira kukwira but ndo zvinhu zvacho ndo zviri kutoitika hapana kudzoreka kwazviri kuita.
Mumwe mushani wekambani inogadzira chingwa yelobels uyo asina kuda kudomwa nezita sezvo asingabvumirwe kutaura nevatori venhau anoti kambani yake yakakwidza chingwa sezvo zvinogadzira chingwa zvakaita sefurawu zvakakwira. Izvi zvinotsigirwa neimwe kambani inobika chingwa yebakers inn iyo yakaburitsa gwaro ichitsanangura kuti yakakwidza chingwa nekuda kwekukwira kwemitengo yezvinhu zvinoshandiswa kubika chingwa. Asi vatongai nyika yaramba ava vanorwira kodzero dzevatengi vanoti chinoita kuti vasagamuchire kukwidzwa kwechingwa inyaya yekuti makambani makuru ose anobika chingwa anoti Lobels, Bakers Inn neProton vawirirana kukwidza mutengo wechingwa nguva imwe chete. Vanyika yaramba vanoti izvi zviri pachena kuti kukwidzwa kwechingwa hakunei nemitengo yezvinhu zvinogadzira chingwa asi kuwirirana kana kuti kacheo izvo zvinopesana nemitemo yemafambisirwo ezveupfumi asingamanikidzwe.
Kwira kwazviri kuita zviri kurakidzira kuti pane makambani anogadzira zvingwa vari kubatana pamwe chete vachikwidza zvinhu panguva imwe chete zvinova zvatisingatarisiri kunge zvichiitika ine free economy zokuti when you start operating atinoti makatels ekuti pricing regime yavo inofanirwa kufanana nokuti panenge pasitina competition hazvifanirwa kunge zvichidaro nokuti makambani anofanirwa kunge achiita competition yekuderedza mitengo kuti vakwanise kuwina bhizimisi rakawanda pane kuti vange vachiita pamwe chete. Zvazvinoreva ndezvokuti kana vakubatana kuti vachikwidza vanenge vane agenda yavanenge vainayo of which agenda iyoyo tinenge takatarisira kuti inenge yava agenda against the government.
Mukuru weConsumer Council of Zimbabwe Muzvari Rosemary Siyachitema varamba kutaura nezvenyaya iyi vachiti nhasi izuva rekurumbidza musiki avashande. Vachitaura pamusangano wavo wekongresi yezanupf nechishanu mutungamiri wenyika vaEmerson Munangagwa vakayambira zvitoro kuti vasanakidzwe nekukwidza mitengo yezvinhu asi mashoko avo hapana ari kuateerera. Ndakamirira Studio 7 muchinhoi ndini Ata achigoriwa.
Vashandi vehurumende vanoti hurumende itsva yavamunangagwa yakavagonera zvikuru nekuvawanisa mari yemihoro zororo rekisimusi risati rasvika. Vashandi vehurumende vazhinji vanga vave nemakore vachizowana mari yavo yezororo rapfuura izvo zvavanoti zvaivatadzisa kufadzawo mhuri dzavo. Patricia Mudadigwa anoti panyaya inotevera.
Mumwe wevashandi vehurumende vataura neStudio 7 amaifunga indodha vati gore rino vari kutarisira zororo rekisimusi negore idzva zviri nani zvichienzaniswa nemakore apfuura. Amaindodha vanoti mari yavo yakapinda mubhanga musi wa15 zvita. Vatiwo kunyange hazvo mari yemusvo isiri kuwanikwa vati kuwana mihoro yavo zororo risati rasvika kwavarerutsira zvikuru sezvo vari kukwanisawo kutenga zvekuti vafare pazororo.
Kuti mamwe makore saya taisimboenda kuChristmas tisina kana mari izvo zvaigara zvichitishungurudza nekuti taitadza kunofara nevabereki nokuti unenge uchitonyara usinawo kuvigira vaberekiwo zvinhu zvokuti vafariwo vaone kuti mwana ari kubasa. Asi gore rino keshi iri kushayika zvayo kumabhengi but zvitori nani nekuti tinoshandisa maswipe nemaecokeshi. Even chero mumabhazi vamwe vakubvumawo ecokeshi neswipe dzidzidzi saka vanhu vanokwanisa kungofamba vachienda kwavanoda nekuti mari dzavo dziri mumakadzi mumomo vanongoswaipa nekushandisa futi maeco cash.
Izvi zvatsigirwawo navaRicky Dube avo vatiwo kunyange hazvo vasiri kuwana mari yemusho mumabhanga vari kukwanisawo kugadzirira kisimusi sevamwe vashandi. VaDube vati vari kutarisira zororo renani pane gore rapera apo vakazowana mari dzemihoro zororo rapfuura.
Nyangwe zvazvo musho usiri kuwanikwa semasevhu sevhanzi vamasalari zedu, tokwanisa kunge tichishandisa eco cash nemakadzi tichinoswaipa tichitenga zvinhu. Zvakangotome hazvo sevanhu vanga vakajaira kubata mari, ende mazuva ano yangova nyaya yeeco cash iyoyo neswiping. Saka tikapindawo muzvitoro tokwanisa kutengawo neeco cash kana kuti swipe iyoyo zvine nani wazvo.
Amai nyaradzo mugwiviri avo vari kutarisira kutambira nechina vawedzero wakati shuviro yavo ndeyekuti dai hurumende ikaramba ichipa vashandi vayo mari nenguva kuitira kuti vashandewo zvakanaka. Amai mugwiviri vanoti vanga vati vane makore anosvika matatu vachiwana mari yemihoro zororo ikisimusi rapfuura.
Ndikufara chaizvo nenyaya yekupiwa masalari edu before Christmas. Ndokungatakatane about 3 years tichingowana masalari after Christmas. Vana vedu vachishaya mubaro paChristmas. Asi dhisiye tinongotenda nezvatakaitirwa nevakuru. Vaona zvakakonzera kuti masevhu sevhanzi tikasike kuwana salari yedu. Fara chaizvo ndezvikaramba zvakadaro madhesi edu asambochinja emasalari every month.
Vashandi vehurumende vakatanga kutambira musi wa15 zvita uye vari kupedzisira kutambira vari kutarisira mihoro yavo musi wa21 zvita apo pari kutarisirawo vari pamwe chikandigere kuwanawo mari dzavo. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Patricia Mudadigwa.
Mutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa vanoti hurumende yavo inokwanisa kubatsira munhu wese anoda kurima kuburikidza nekumupa zvikwanisiro kuitira kuti munyika muite gohwo rakanaka. Asi imwe nyanzvi munyaya dzeupfumi vaRejoice Ngwenya vanoti kunyange hazvo izvi zvichifadza kunzwa, chichanetsa apa ndechokuti mari yacho iripo here. Ngatinwei hurukuro yataita navaNgwenya.
Ndinoona kuti zvataurwa zvakanaka, asi kuti mari dzacho vanenge vadhiwana kupi? Nokuti ivo pavakapinda muhotongi vakati pada kuti vange vachidhirisa yatinoti budget deficit, mari iyeya inobhadharwa nehurumende ichibhadharwa maseni dzakati kuti. Saka mari yacho vanenge vaiwana kupi? Ndiyo inozoita kuti manje deficit ya ichikura, chikwereti choramba chichikura. Asi zvakanaka hazvo kuti vange vachibatsira.
Munofunga kuti zvose izvi zvingaitwa pamwe chete here zvikafamba?
Ya, icho chokwadi, nokuti tinoona kuti gore rega rega kana hurumende ikavimbisa kuti kuchaita bonus kana kuti vashandi vehurumende vakati wandei ava vachapiwa mari dzavo, vanotengesa mbatya nezvimwe zvakadaro vanowanzokwidza mitengo yavo. Zvichireva kuti zvagara chinhu zvinongoitika makore ega ega. Saka ndofunga kuti mari yacho haisati nyanyatsowanda mune vanhu. Confidence yayo iripo nokuti mashoko avanonangako akabatsira kusimudzira morari yavanhu. Asi gore rino iri richipera vanhu vari kugozhekwa chaizvo nokuti mamitengo yacho yakura.
Chimwe chinhu chavakataura zvepurezidhendi ndechokuti vanoda kuti vane mari vanobva kune dzimwe nyika vanoda kuita zvemabhizinisi muZimbabwe, ivo vanoda kuti vagadzirise kuti kutengeserana nedzimwe nyika nyangwe pachedu kuve kunoitwa pachena. Munofunga vangakwanisa here kana totarisa zvinhu zvose zvakaitika mumabhizinesi makore ese akapfuura aya?
Vanhu vanounza mari yebhizinesi vanoita zvirongwa zviri zvakatarisira mberi, yandingati long term planning. Saka ivo zvavanenge vataura zvakanaka hazvo nokuti vanokwanisa kuti vachiite mitemo. Asi vanhu vanoinvesta tingamuti vana Dangote vayava vanonyatsomira kuona kuti mambe zvirongwa zvacho zvekuva nehurumende zvinoshandika here nenguwa ilindezi na kutu long term implementation.
Saka apa, chabano fana kutanga kukadisa chii?
Economics zili vega kwa adinyanzo batira na uchi chikunguchi chikuru chiri pakati pebandi chirimu ibani ya Zimbabwe I political environment. Political environment ndio yaka kanganisha. Zirongwa suwe business, yuma business akati wandesa kangaba gazirisi yo vikuta uwa ziyasha nana diwama zingazi yazo kuti gazirisi ya inya de saruto gazirisi ya inya de media vanu waka sungwa vizwe politi ngaba biskwe iyo zini zato, iyo my intention zato ano batila kuti adikamisi ana davano, nuri kana kana vanu wata kudikama nyangu vanu wanduwa kundamari vani kwa chitanga wavu ndama intention ma organizasi duwao
Abo vange vari nyanzvi munyaya dzeupfumi va Rejoice Ngwenya vachitaura vari parunare muHarare.
Vateereri veStudio 7 tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega nechirongwa chenyu chamagaro ziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave, ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura pa Facebook page yedu ye VOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera ku Studio 7.
Tiri kutepfenyura tiri mu Washington DC.
Dzimwe nyanzvi munyaya dzemitemo pamwe nezvematongerwo enyika dzinoti pasi pebumbiro remitemo yenyika mauto haafanirwi kunga achipindira munyaya dzematongerwo enyika sezviri kuitika munyika izvozvi. Asi nhengo yezanu PF vagadzira chirumhanzu vanoti mauto ane kodzero dzekuita zvematongerwo enyika. Asi izvi zviri kupikiswa nemutauriri weMDC vaObert Gutu. Muhurukuro yedu yekupedzisira, Ray Choto weStudio 7 atanga nekubvunza vaGutu vanovagweta kana zviri pamutemo zviri kuitwa nemasoja zvekupindira munyaya dzematongero enyika.
Mubumbiro romutemo rei rinotaura pachena kuti Section 212, the Zimbabwe National Army, kana the Zimbabwe Defense Forces, havafanirwi kunge vachipindira munyaya dzezvematongerwo enyika. Vanofanirwa chete ivo kuvapo kudefenda territorial integrity yedu yeseZimbabwe. Tikapindwa nevavengi vakada kutirwisa, ndo basa reami kuti itidzivirire kuona kuti hatirwisi. Kana tarwisa, tarwisana nevavengi vanenge vauya tichishandisa masoja. Zvimwe chetezvo nemapurisa. Mapurisa is the Zimbabwe Republic Police, inofanirwa kuchengetedza runyararo nokuona kuti kana pane paparwa mhosva vapara mhosva vasungwa, nyaya dzaferefetwa doketi rapugadzirwa rakwana roendeswa kumatare edzimhosva kuti nyaya dzinotongwa kana kuti mutirwa anoti dzinoitwa prosecute. Ndo basa ravo, kwete kuti vagoti vapindire munyaya dzezvematongerwo enyika. Pari zvino chitori nemilitary yunda iri kutitonga. Zvitotaridza izvo kuti zviri kuzhe kwemutemo. Vagadzira chirumanzi vanozviziva izvo kuti masoja ndo ava kutonga. Zvino
vape mukana vaGutu vachirumanzi vada kuti vapindure
nyaya kuti bumbiro romutemo rachorwa nokuti taakutongwa nemilitary, hatisatongwa netingakuti muchirungu civilian government.
Vachirumanzi mukana wavawenyu.
Ndoza ndataura ndikati maloya basa ravo vana vaGutu ava nana vachamisa ndoro kunyepa nana vabiti. Hakuna chunhu chakaita saichocho chokunzi musoja hana pati anosapota. Iye zvino muno muZimbabwe munotozikamwa kuti pane zuva rinopuwa masoja kuvhotera pati yavanoda. Saka tisapretenda, tisataura theory. Nezvo zvatozwa kuti zvinofanira kuva practical. Kuna mapurisa vanotosapota pati yaanoda. Kuna masoja vanosapota pati yanoda iva vachiwenga vanobvumirwa nomutemo wenyika uyoyo unotaura navagudu kusapota pati yavanoda ende zvinozikangwa kuti vachiwenga vanosapota ZANU-PF ende zvinote secret ndokwavakatanga nako
hatisi kutaura kusapota zvokutaura kutongwa kusapota unosapota pati yaunoda kazerori ndicho asi apa tiri kutotongwa nemasoja
hakuna chakaipa kana vachiwenga vachifara kuti ZANU-PF itonge zvinongofanana naivowo MDC kana rimwe gore hamene kuti rini kana aizohwina vanenge vachiitawo magenerals avo vanoda kuti MDC irambe iripo saka iye zvino pari zvino vana vachiwenga ndo vakabvira nyika ino saka vachiita neropa ravakavona rakadeuka risina kuonekwa neMDC nanavagutu kuti nyika ino haimbozofi yakazova maoko avatengesi saka pana chakaipa ipapo
vachirumhanzi toti izvo MDC yahwina sarudzo dzegore rinoya munoona maute vaya achitambira kuti MDC ipinde mumasimba ekutonga
gore gire because ma results achataura and hapana pavanokwanisa kuramba because mauta asiri wanenge achianaudza ma results MDC nezanupf namapato akasiyana-siyana vakabvumirana kuti maelections anokondaktiwa nani nani saka munhu iye ndiye ane simba rokutaura kuti izvi ndizvo zvichaitika saka MDC kana kuti zanupf o masoja havagoni kuramba zvinenge zvabvumirana
aiwa ndatenda ndokupai 15 seconds vagudu mukupeta chirongwa chedu
apa toda kungoti vateereri vazive kuti nguva yekunyoresa kuti vavhote ndiyo ino vahanga vasati vanyoresa ndoda kutora mukana uno wokuvakurudzira kuti vabude vanonyoresa kuvhota pabiometric voter registration iri kuitika yaamu phase 4 iyo yaextendwa nemamwe masvondo akati wandei munhu wese ngaazive kuti kurejesta kuvhota ikodzero yake taakuzopinda maelection gore rinouya musakanganwa chazuro nehope muzive kuti nhamo yatinayo yakabva kuzanu ezano ndiyo ichiri kutonga iye manje tina masoja ari kutongawo akapfekedza fesi yamunangagwa sandiwo civilian authority asi ari masoja asi masoja avatungakuti iriyo zano vanhu ngavazive kuti kana tovhota ngativhote tiziva kuti toda kuvhotera kugara hwakanaka vana vedu vawane mabasa maindastiri avhurwe vanoita mabhizinisi tiite mabhizinisi tichibudirira bato rokuvhotera neMDC
ndoya kwamuri vachirumhanzu mashoko enyu ekupeta chirongwa chedu 15 seconds
mhuri yezimbabwe isakangamwa chane zuro chokuti MDC yakakumbira masanctions last week izve yakaenda ichikumbira masanctions kuti tisafe titambure maindastiri edu apere zvikwatara zvedu zvisava nemishonga asi iye zvino vamunangagwa vavapo ndosaka vakati matsotsi ndichadhila navo nhunzvatunzva ndichadhila navo avo vanoda kuti nyika ino irambe ichitambura sana nemdi vachadhiliwa navo asi gwindo guru dhilai navo muri paballot box munhu wose andovhota purezidendi Emmerson Mnangagwa
avo vanga vari nyanzvi munyaya dzematongerwo enyika uye vari nhengo yezanupf vagadzira chirumhanzu vachitaura vari muHarare manzwawo kubva kumutauriri weMDCT uye vari gweta vaobert gutu vachitaura vari parunhare vari muHarare muhurukuro yanga ichiokerwa naray choto westudio 7 chimwe chizvarwa chezimbabwe chinoita basa rekusimudzira zvemagitare vaimbi nekuronga magungano emafaro muamerica chinoti gore zvarava kupera vana vezimbabwe vari muamerica vachange vachipembera kisimusi negoredza nenzira dzakasiyana-siyana taurai mupambirei anoti vechidiki vanofanira kutevedzera mutemo mukufara kwese kwavachaita pazororo iri
kisimisi ufikile yakaimbwa namatai vanhu vachange vachifara Christmas yegore rino iri kumusuwe mufuro hapana chatiri kunyatsoziva chiri kunyatsokuitika asi musuwe goredza ndo watiri kutarisira kuti izvoni kuchange kune New Year's party yemazimbabwe nevamwe vanhu vekuafrica nevekudzimwe nyika ichange ichiitirwa kugaithersburg
ipo panounganwa apa vanhu vachisangana vachifara kudai hakuna here vamwe vanoita zvisingadiwe nemutemo vanozouyawo vachida kuita zvemadrugs vanouya nedzimwe fodya dzisingabvumidzwe vanouya vachiita musindo munozvikurira sei zvinhu zvakadaro
chokwadi chaicho chiripo ndechekuti tinoona kuti kunyanya mitambo yatinoita yemazimbabwe mazimbabwe nevanhu vanoda kufara vanhu vasina rusha vanhu vasingade zvekurwa vanhu vasingaite zvemadrugs saka tine rombo rakanaka mufungire kuti ndane makore anodarikidzira gumi ndichiita zvemutambo. Hapana kana musi umwe chete watakamboona maZimbabwe paakazonzivarwa vazoita sei. Vanhu vanofarira kungomadoro ravo votamba voenda kuzimba. Vane tsika dzavo, vanhu vane unhu hwavo, saka ndochinhu chandinonyanyofarira sereki pamaZimbabwe ichocho.
Munoona sei huwandu hwevanhu vekuZimbabwe mukubuda kunze vachisangana nevamwe vachifara panoungana vamwe? Zvazvava zviri makore ekumashure nezvazvave nhasi, tiri kuenda kupi?
Iye zvino izvi tiri kutoona kuti vanhu vakawanda. Kare ndinotondera ndichiri kutanga kuita izvi zvekuunganidza vanhu zvemafaro, vanhu vaiuya asi vaivenge vari vashoma. Asi mukatarisa iye zvino izvi, ndotarisira kuti pane zvikonzero zviviri ndofunga zvaitisa kuti vanhu vachiuya vakawanda kumitambo yatinoita. Chekutanga ndechekuti maZimbabwe auya kuno kuAmerica vawanda. Chechipiri ndechekuti tiri kuona kuti vanhu vaakuziva zvinenge zvichiitika munharaunda yavo pamusana pezvinoshandiswa zvinana Facebook, nana Instagram nana WhatsApp.
Vechidiki tiri kuona kuti vari kuwanda mukati menyika yeAmerica, vachiuya kuzvikoro, vamwe vachiuya kumabasa. Shoko renyu ramungavakandire nhasi vatiwo mukomatau vakati zvakati, ngatiteedzerei tivakike nderipi?
Pane zvinhu zvakawanda zvinoitika. Mari inokurumidza kuuya haigari, ende mari inokurumidza kuuya inoendesa kujeko. Saka tinoti chengetai tsika dzenyu, endai kuchikoro, mushande nesimba.
Uyo ange ari taurai mupambirei ari kuMaryland muno muAmerica achitaura neStudio 7.
Vateereri veStudio 7, tinoda kukuzivisai kuti tava nezvimwe zvirongwa zvakatanga zvatichange tichikupakurirai kubva na 6 a.m. kuseni kwega kwega na 2 p.m. masikati ega ega, nechirongwa chenyu chamagaroziva cha 7 p.m. mazuva ose. Munokwanisa kutibata pa 909 medium wave frequency, pa 4930 shortwave, 15580 shortwave ne 6080 shortwave mazuva ose. Musakangana kuti tichangezve tichitepfenyura paFacebook page yedu yeVOA Shona. Kana musati mafarira Facebook page yedu, ibvai maenda ikoko motsvaga pakanzi like mubva matifarira. Tokuyeuchidzai zvakare zvirongwa izvi zvinenge zvichiitwa na 6 a.m., 2 p.m. na 7 p.m. manheru ega ega. Musakanganwe.
Makateerera kuStudio 7.
Tiri kutepfenyura tiri muWashington DC.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake ndopasa matimba.
Upenyu hwedu huri
mumaoko ake ndopasa matimba.
Mari baba
tibatise.
Ange ari taurai mufambiri ari kuMaryland. Pamusoro iyi, Jehovha makanaka mimanzi wechitendero uchiuya kwamuri uchibva kuStudio 7 iri muWashington DC.
Sezvo nguva yedu yapera, regai timbotarisa misoro yenhau dzedu dzanhasi.
Vanhu vakawanda vonyunyuta nokukwira kwaita mitengo yechingwa.
Vashandi vehurumende vanoti vari kufara zvikuru zvaitwa nehurumende yavaEmerson Mnangagwa, iyo yakwanisa kuvatambirisa mari dzavo zororo rekisimusi risati rasvika.
Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Tinoimba kuti mutange muinesu zvakare mangwana mangwanani na7 makuseni apo tichange tichikuudzai zviri kuitika muZimbabwe. Ini ndini Tanono Kawande ndichiti murare zvakanaka vatereri.
Tinodawo kuziva kuti muri kuteerera here zvirongwa zvedu zvitsva zva 6 AM na 2 PM. Tizivisei nekuti tumira tsamba mbozha yedu inoti studio7@voanews.com. Kune avo vasina kunzwa chirongwa munotibata zvakare. Tapedza ndini wenyu Evans Zininga ndiri muWashington DC.
Sokuizika tisenda ku VOA Ndebele. Amachono zisobo selamukela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Isikhathi sesedlule kancane ku 7:30 nawulamukela Studio 7 ngesonto mhlaka 17 nampalakazi 2017 nguChris Gande. Endabeni zethu lamhlanje, intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga lemali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu zikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Amasotsha e-Western Nicholson abikwa ehlukuluza otshekeja efuna ukufumbathiswa ukuze baqhubekele phambili ngomsebenzi wabo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide.
Masotsha maya kurudo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singagebhi.
Iqembu lokucindezela elebheju likaZulu liphakathi kwamalungiselelo okutshengisela lisola ikhefu lokumanyana kwebandla lezanu lelezaphu ele-Unity Day, kodwa amapolisa adonsa inyawo ekumapheni imvumo yokufola. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Intengo yesinkwa, inyama lokunye ivuke isikhuphukile izolo, yona imali emabhanga ilokhu ililihlo lentwala. Intatheli zindaba yethu Mavis Gama usethulela lolu daba eseHarare.
Lokhu kuqonga kwentengo yempahla kubonakale kakhulu kuyona lenyanga ngampalakazi. Lapho le mali ehlawuliswa uZulu kumisebenzi ehlukeneyo layo ithe xaxa. Inhlolisiso enziwe zingcwethi kwezomnotho iveza ukuba intengo iqonge isukela kusilinganiso sokubili ekhulwini kusiya kokwedlula ikhulu phakathi kwenyanga kusukela lapho umongameli Mnangagwa ethatha intambo zombuso. Kumbiko wakhe awethule kubalandeli bebandla lakhe leZANU-PF ngesikhathi kungena umhlangano we-Special Congress, uMnangagwa ukuze osomabhizimusi labalungisa impahla ukuba behlukane lomkhuba wokufuna ukwenza imali yenzuzo enengi ngokwedlulise amalawulo ngesiphangiphangi. Kodwa osekusenzakala kusobala ukuba akekho okulaleleyo lokho, ngoba yilo lalo ebonakala esenza santando lapho ethengisa impahla yakhe kakhulukazi eyokudla. Lokhu kuthiye uZulu ilizwe lonke ephethe ongaphansi esethuswa yizehlakalo zokuqhubeka iqonga intengo yempahla ngokuphindiweyo. Ngempela viki uZulu uvuke esengobona ukuqonga kwentengo yesinkwa ngesilinganiso sokulichumi ekhulwini 10% sisuka kudola linye ukuya kudola lamasenti alichumi ilofu lilinye. Izakhamizi zeHarare okubalisa unkosikazi Mabel Mhlanga zitshengise udana ukhulu ngalesi sehlakalo.
Silokudana okukhulu ngezinto ezilokhu zikhwela mahlayana ezinjengabo ama-basic commodities. Besithemba ukuthi kuzatshintsha kodwa kuba wese. Isinkwa laso sikhwelile okungangokuthi asisenelisi ukusithenga nsuku zonke.
Unkosikazi Mhlanga uthi okubuhlungu kuye labanye yikuba lokhu kwenzakala ngesikhathi uZulu elungiselela ukuya kukhefu leKhisimusi.
njalo okunye inholo kayikhweli. Kuyabe kulokho kukhwela izinto kuphela ama shops kodwa umkholo wona ungakhweli. Lokho kusithwalisa nzima kakhulu, siphatheka kabi kakhulu. Yilo uduwo esihlangana lalo kulezi insuku.
Umnumzana Caleb Shumba uthi lokhu kuqansa kwentengo yempahla kuyisibonelo ukuba ziza kuba nzima izikhathi esesingena kizo ngaphansi kwahulumende kamongameli Mnangagwa.
Lokhu kukhwela kwama-prices kutshengisa ukuthi uhulumende ukamnangagwa vele kasoze atshintshe izinto lapha eZimbabwe. Kutshengisa ukuthi indubeko yabantu izaba lokhu iqhubekela phambili. Akusoze kube nenhlalakahle phansi kwehulumende ekamnangagwa. Baleyi hulumende yihulumende yamasotsha, ngabakwazi ukuthi i-economy ihamba kanjani. So hayi singabokhangelela izinto ezinhle uhulumende ikamnangagwa.
Impahla ebalisa amafutha okuphekisa, ichukela, irayisi, iflawa kanye lochago lokunye okudliwayo sekubiza intengo ephezulu kunalokho obekuyikho khona kunyanga edluleyo. UZulu uthi kusobala ukuba osomabhizimusi bengelani lozulu, okwabo kuyikufuna ukwenza imali yenzuzo ethe xaxa kuphela njalo bengalaleli lapho bekhuzwa inkokheli. Abe-Confederation of Zimbabwe Retailers Association bathi lanxa lokhu kuqonga kwentengo kubangelwa yikuswelakala kwemali yakwamanye amazwe, okunye sekusengezwa yikuganga nje kwabosomabhizimusi. Ingcwethi kwezomnotho zona zithi izinto zilakho ukuqhubeka zisiba nzima kumuntu kazane weZimbabwe ngaphandle kokuba uhulumende abeke imithetho elukhuni ukwenqabela ukuqhubeka kokuqonga kwentengo yempahla elizweni. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumavis Gama.
Siyabonga Mavis. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele ngcwethi ecubungula izomnotho welizwe umnumzana Rejoice Ngwenya, othi yena lokhu kungaba kubangelwa yikuphiwa iholo lebonus okwenziwe izisebenzi zikahulumende.
Ye, lokho kuyinkinga ngoba siyazi ukuthi nxa umnyaka sophela uhulumende engavele akhulume ukuthi kuza kwala ma-bonus kumbe izisebenzi zikahulumende zizaziwa imali, abantu abathengisayo baba lovalo lokuthi baphangisa ukukhweza izinto. Mbona nje uhambelana lakhona okwenza ukuthi lezwe kuthiwa khona izisebenzi zikahulumende zizawuba lezi mali ezithile kumbe ukucandazela ma-bonus, kodwa yinto vele esivele siyijayele lapha eZimbabwe.
Okokuthi akula ezombusazwe lapha ezingazi khona, ikakhulu nxa sikhangela ukubana umongameli Mnangagwa ngumuntu ongani ubethembise ukuthi uZulu akhangele okungcono, kodwa kukhanya ubungcono bakhona bobikhona. Akula yini ezombangazwe la?
Ya, phela yabona ukuthi nxa yena ekhuluma njenge-politician, isizathu sakhe ngesokuthi achaze abantu, akutsho ukuthi into ayikhulumayo yinto eyenzekayo. Ngoba ipolitics ne-economy kuthiyene. Njengoba ngisitsho nje ukuthi singathi khona abantu bama-business vele i-enthusiasm lokuthakazelela inguquko balayo, kodwa sebekhangelele khona phela ubuhwaba bakhona phela ukuthi beze kuthiwa khona into ziyakhwela. Angikhole ukuthi into iyakhulwa ngomuza Mnangagwa, into ingakhucula i-economy umntwembi umbuzi wethu ngenyanga yodwa ngezimbili, hathi yi-long term. So asikhangeleni nje khonokho engikutsho ukuthi abantu bathabele nje ama-bonus la aza kuza ikhwezini intengo yabo.
Manje ngokubona kwakho khona lokho okwenzakalayo kusoze kubangele na ukuthi uZulu abone ungani umongameli Mnangagwa uyehluleka njengalo amelamayo owayengumongameli umnumzana Robert Mugabe?
Iqiniso phela kusuze kuthiyane, ngoba phela abantu nxa bethengisa ukuthi hatshi njengoba sengibusa mina izinto zizakuba ngcono, abantu babona umbuso ngendlela abaphila ngayo esingathi i-post of living. So nxa isibe sizathiwa isinkwa sesikhwelile, siqhwelile lalokhu lakho ipetro vele yayisiqhwelile, bagcina sebedana sesikhandi engxenye lo owayekhona wayengathi ngconywana ngoba kathesi nisithembisa ukuthi into zizaguquka kodwa ziguquke. Yikho kufanele ukuthi nxa eguqula yena engakhangeli kuphela into zomnotho, bakhangele into ze-politics, ama-political conditions, ngokuthi abantu babona ukuthi into ziyaguquka nganeno langapha. Lokhu akukhuluma yiziyazakala, kodwa abantu bakwakhathesi bazakhanya bedlana ngokukhwela kwentengo, ukukhwela kwentengo yezinto lezi.
Alo-ke umnumzana Rejoice Ngwenya, ingcwethi ecubungula izomnotho welizwe, ubekhuluma ecingweni le-Studio 7 eseHarare.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe. Suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m., la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine, land of plenty, land of blue sky.
Amasocha eWest Nicholson abikwa ehlukuluza ojekeja abafuna ukufumbathiswa ukuze izembamgodi lezi ziqhubekele phambili ngomsebenzi wazo osekubangele ukuthi abaningi bengasayigebha igolide. Uvusisizwe Mkhwananzi usipha lolu daba ngokugcweleyo eseGwanda.
Buvike edluleyo endaweni yeWest Nicholson lapho ugcwala khona izimbamgodi bubikwa amalunga ebutho amabili akade suka vimba umgwaqo kuroadblock engenele ojekeje entabeni lapho abakepha khona igolide. Sixhumane lomunye wabo ojekeje laba ongathandanga kwazakala ngoba esesabela impilo yakhe.
Basotha maya kurodo kasilande entabeni ngalathi siye sentabeni singajiki. Yathi isikorokoza njanjani watona. Sikhona incwadi bambuluza kwena. Bebesifunela imali befuna ukudizwa basikhiphisa izimali. Basikhiphisa izimali bathi baphendulwa ngofor bazofuna eyiyo. Umuntu obhebhayo one muntu ele-50, one muntu ele-50 bebengu-2. Bebezogebenga nje bekwisitosi sokugebenga kuphela. Besithi babebuya everyday bezothatha $50 each month.
So kule mbiko ethi amabutho asephatheka kundaba zokuhlukuluza abantu lanxa izikhulumeli zabo zisithi imifanekiso ethunyezelwana ngoZulu emafonini eminye yakhona ngeyakudala. Kodwa inhlanganiso ethula izehlakalo zokuhlukuluzwa eZimbabwe Peace Project ithi amanye amasotsha asevuke ubhova. Ingcwethe ecubungule ezombusazwe umnumzana Mlamuli Nkomo uthi kuzahlala kule mbiko yokuhlukuluzwa ngokwaZulu libutho xa liqhubekela phambili lisemphakathini.
Amasotsha kakhulu akhangele izitha eziphuma ngaphandle kwelizwe kumbe izitha ezingaphakathi kwelizwe ezingabe zihlomile ziyingozi. Nxa amasotsha esesenza umsebenzi wamaphoyisa lokhu kuyingozi kakhulu.
Iningi esabelweni sezansi emaNdebeleni ikakhulu abasakhulayo baziphilisa ngokwemba igolide ngenxa yokusilela kwemisebenzi. Kule mbiko njalo eveza ukuthi ibutho lihamba lisethusela uZulu ongabhalisanga ukuvota lisithi lo ezatholakala engelabufakazi bokubhalisa ukuvota uzawukhomba umuzwe lotshwala. Abanye bathi ibutho lalo selifunda amaqhinga amapholisa okwenza imali emgwaqweni ngobugwelegwele njalo sokuzafana lalapho amapholisa esavimba wodwa emgwaqo ngesikhathi sombuso kaMgabe. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uzimisele ukulwisana lobugwelegwele elizweni njalo labo abazatholakala belecala bazaphelelwa imisebenzi. Imizamo yoxoxa leziphathamandla zebutho ngalolu daba iyehlule kodwa ibutho selikhiphe inombolo lapho uZulu okumele athele khona lapho ethe wahlukumezwa ngabe wudo. Le mbiko yokuhlukumezwa kwabojekeja iza ngesikhathi sokulokukhonona ngokuziphatha kwamanye amalungu ebutho okubikwa ihamba ehlukumeza uZulu. Ibutho lingconwe kakhulu ngoZulu ngesikhathi kugengulwa umbuso kaRobert Mugabe kunyanga edlulileyo, kodwa imbiko ethi ibutho selihlukumeza uZulu selidala ukuthi iningi lithi ngaye ibutho liyabuyela enkambeni lisuke ezitaladeni. Ninguvusisizwe Mkhwananzi oyendaba zeStudio 7 eMajawundeni eGwanda.
Linjani mahlabe zulu, linjani zulu kandaba. Sifisa ukulibikela ukuthi silethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe suku zonke ngo 6 a.m., 2 p.m. la ngo 7 p.m. eZimbabwe. Lisibamba kumagagasi ati 909 meter wave 4930 15580 la ku 6080 shortwave frequencies. Lila kunjalo ukusithola ebulenjini bokuzilibazisa ku Facebook ukhasi lethu le VOA Ndebele. Land of sunshine.
Yebo-ke zulukandaba sesitholakala ke kuzikhathi ezinye ebesingelazo siyatholakala ke ngo 7:30 ntamba ekuseni sitholakale ngo 7:30 emini ngo 2:30 emini sitholakale njalo ngo 7:30 wantambama nsuku zonke yiko ke lingaya ke la ku website yetu voandebele.com. Le balaleli yi Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America ese Washington. Lisibamba kumagagasi aku 909 medium wave la ku short wave 4930 6065 15460 lagu 13860 kilohertz. Lila kwenzalo usithola ebulenjini ku internet kukheli ethi www.voandebele.com. Singakangeni esigabeni esilandelayo wathi ke sikhangele evela kwamanye amazwe. Amalunga ebandla elibusayo kwele South Africa ele ANC abekhangelelwe ukuvotela umkhokheli walo ozelama umnumzana Jacob Zuma obe ngumongameli welizwe. Ukuvota lokhu kubikwa kumisiwe ngenxa yokudonselana kubangwa ezomthetho obungalandelwanga kahle. Abantu abathathu kade behlome okwesabekayo bangene kwenye isonto edolobheni leQuetta ePakistan bazikhuphula bafa ndawonye lamakholwa ayithoba minwe mbili. Iziphathamandla zakwele Australia zithi isizalwane sakwele South Korea sibotshiwe ngemva kobufakazi bokuthi besiyinsoli yeNorth Korea. Amabandla ezombusazwe elokhu esungulwa khona sokulesikhathi esifitshane ukuthi kwenziwe ukhetho. Kulelinye njalo ibandla eselisunguliwe ake sizwe ingxoxo esiyenze lomkhokheli walo.
Ukhuluma nomnumzane Ncube lapha uCassidy Ncube and leading iZimbabwe Rainbow Democratic Party.
Leli libandla elisungulwe nini?
Libandla elisungulwe almost 5 months ago and then officially ke sazibika emphakathini, but all along umsebenzi usaqhubeka kuma grassroots ngoba sikholelwa ukubana nqali libandla labantu maliqale ngaphansi lingesale liphezulu. Yinto esungulwe abantu baseZimbabwe.
Kahle kahle ibandla leli limeleni?
Leli bandla ke njengobana usilibizi bana yi-Rainbow Democratic Party, ibandla elimele abantu bonke baseZimbabwe. Nxa ungakhangela iy'nhlungu ney'nhlupheko ebesiphila ngaphansi kwazo kuphasifethu almost 38 years now kungenamehluko okhona. So besinabo-ke amaqembu esingababiza kubana ngama-opposition parties, but i-impact abathe baba nayo bayenza kule indawo ayizange yaba nomehluko omncane. So sabona-ke kufanele ukubana siphakame sine sikhulumisane nesizwe, sikhulumisane nabantu ukubana sibe nenjongo inye ukubana sikhulule ilizwe lakithi ngaphansi kwencindezelo esingayibiza phecelezi nge-economic slavery siphakathi kuyo namhlanje.
Manje libandla lakho lilamalunga ilizwe lonke jikelele na, njalo ungasitshela ukuthi selilabantu abangani?
Kakhulu ngibuye ngizame ukubana iqhesane kubana ayisilo banje lani cha libandla labantu eselisabalele kuwo wonke ama-province njengoba nangikhuluma sinamagatsha eHarare province, sinamagatsha-ke eMathebeleland and then sebenze nama-inroads as well eMidland. So siphakathi komkhankaso already ama-structures sewebunjiwe to the extent okubana silungiselela ukhetho oluzayo, sibheke kubana kube nama-MPs nama-councillors nama-senators azomela amalungelo nenkululeko yabantu. Khangela ubana singena ekhethweni ekubhekane nalo njengobana ngishilo ukubana libenza labantu elisungulwe ngabantu from the grassroots levels, so babhizi balungiselela ukhetho esibhekane nalo oluka-2018.
Lona ibandla lakho limi njani? Ungasitshela nje abalutshwana abanye abakusekelayo labanye abalezikhundla zaphezulu.
Ngibuye njalo ngisikhumbuzane mnumzana ukubana ayisilo bandla lami, ibandla labantu. Ngithemba ngithanda ukubana ngikugcizelele lokho. Yebo, sesiqalile ukubana sibe nabantu abasisekayo. Bangicelile-ke ukubana ngibe yi-interim umongameli, of which ngivumile ukubana ngibathungamele, and already sinawo-ke ama-structures esinawo nationally. No chairman wethu, sibuye njalo sibe mobilizing usecretary wethu. Yes.
Ye, uyabaqamba lapho izikhundla ezikhona. Ungasipha amagama abantu bona labo bathoyo ukuthi sebekhona abalezikhundla ozigqambileyo?
Yebo, Nkosi yami, ngingabasho lapha ukubana sinobaba uMasuku, uDonald Don Masuku, yes, onguyenze osiphathele
Lo-ke ngumnumzana Cuthbert Ncube, umkhokheli webandla elitsha ele-Rainbow. Okwakathesi-ke asizweni ingxoxo engiyenze lo mcindezeli wengoma zeHausa u-Oskido u-Oscar Mdlongwa. Ungasitshela ukuthi kwenzakalani lezi nsuku, Oskido?
No, I'm busy. I just finished my album, so I'm busy promoting the album members.
Ithiwa yini album le?
I check it now available on iTunes, 50 Degrees, Oskido, 50 Degrees.
Lo umnyaka awuyenza ama-shows akho lana oyakwayenze eZimbabwe?
Well, I'm doing a lot of shows in Zimbabwe, Lesotho, Botswana, so I'm just all over. Yabona the place. So I'm just busy finishing my chick guide. So 27 years is a big one, which is doing like a Wablawayo, which is big. It's really Amazon Sports Complex in India. So it's not just different artists. And then immediately, now go to Arab, Cape Town, then
kukhona yini okukhangeleleyo ukuthi uphathise ama-artists aweZimbabwe?
Well, I don't help. I own a particular area because I'm working with different artists. Because I don't limit myself. That's what I've been doing for years. As it is, I'm busy now with a brand new song, English Panamanje, not a video. So there's so many artists in Zimbabwe. So I don't put myself in one particular space. But yeah, in Zimbabwe, I help the artists all over.
Ngapha ke kwele Melika, bakhona okhangelele ukuthi usebenze lapho?
No. Not at the moment, umuntu engisebenza nawo, Louis Vega, is part of Masters at Work. That's the person who I'm busy working with, at the moment.
Khona lapho owakwenza ingoma kaMahlathini leyana, kathi ungasitshela nje ukuthi laphana wayekwenza njani ukuthi uzwakale nguye yena ohlabelayo but i-beat isitshintshile?
No, we had to go sifune i-vocalist ecula njengamahlathini, and then from there we got the right person who owene voice efana nekamahlathini. Then from there ingoma yakhona bathi miruba melodi yalapitsheni jelihulu ya phalafala yalapitsheni jelihulu.
So therefore, we to get the right voice for that story.
Ah, it's one of my favorite. Ngiyithanda kakhulu.
No, ngiyabonga Nkosi yami.
Umculo wakho, indlela ocula ngayo kathesi, ungathi wena yini igama layo umculo yaguquka sokulabo gqom lokunye kunjalo owakho ke
no imasanda sendu ukuthi gqom is the part of kwaito ifungamamela omunye phezu komunye those are lyrics of kwaito you understand it's only it has gone upbeat so there is a much different I check out the biggest songs now as a gqom all the songs mostly kwaito lyrics so for me I think you must understand that as time goes on, there is always a change in the music industry. I want people change, and also they change different styles. I want I still part of Kwaito. I'm there in the Kumi Pumamela. My new track called Ama Orange, Uzoizo, it's a Kum track. My Uzoizo, which is Kama Orange. See one year good teacher. See him quite sell. See you have like a punk. This is the Pinduka. This is the Pinduka. We are born. So the Kwaito elements are still there. So it's only that you must understand when generations change, people they start calling this and that, but it's still like that.
Hayi kuyizwakala, hayi mbongile kakhulu. Likhona yini lokugcina ungaliphosela abalandeli bakho?
Ah, mina ngithi maniza eAfrica, make sure that just check out my page at Oskido. I believe ngizobona ukuthi ngidlala kuphi. For those who are coming through, uyabona this side banyazi ukuthi baningi abalandeli abakhona. So nani ningangithola, you can follow me on Instagram, it's Oskido I believe. Kutwitter ngizomthola Oskido I believe. Kufacebook ngikhona. And then we are going to need Patrikahle. Yes, which is that time of the year over in City City. Tell me Patrikahle Makhaya. We are going to be Mnandi. Happy New Year in advance to everybody. Big up, man. Hola, I will be Mnandi before.
Okay, thanks a lot. Siyabonga mthwakazi omuhle igama nguChris Gande bengixoxa ke lapho lo Oscar Mdlongwa oyazakala ngelokuthi Oskido umcindezeli uproducer womculo wengoma zeKwaito engowe inkampani yeKalawa Jasmine. Oskido I believe owekalawa Jasmine yesigqibela ke uhlelo lwethu lwalamhlanje, kodwa singakehlukani ke sikhangele inhloko zezinye zendaba ebesilazo. Intengo yempahla ezitolo iqhubeka iqonga, le mali isilela emabhanga ngesikhathi umongameli Emmerson Mnangagwa ethembisa uZulu ukuthi impilo iza kuba ngcono phansi kombuso wakhe. Silugqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje, asidibaneni njalo ekuseni ngo 7:30. igama lami ngu Chris Gande, kodwa nxa lingenelisanga ukuzwa indaba zethu lingaya ku studio7@voanews.com.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.